Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera mbudzi 19/2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gamba renyika vaKenneth Vundukai Manyonda avakashaya svondo rapfuura varadzikwa panzvimbo inovigwa magamba enyika yeNational Heroes Eka muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachikurudzira makanzuro ekumaruwa kuti aise zvese zvinodiwa pamagrowth point. Vanhu vana vanokwikwidzana musarudzo dzekutsvaga senator wechirume achamirira vanhu vakaremara mudare resenate zvichitevera kushaya kwasenator Watson Kupe muna chikumi wegore rino. Munhau dzemitambo, makundano enhabvu yepasi rose eFIFA World Cup 2022 otarisirwa kusimuka mangwana kukata. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gamba renyika vaKenneth Vundukai Manyonda avakashaya svondo rapfuura varadzikwa nhasi panzvimbo inovigwa magamba enyika yeNational Heroes Eka muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachikurudzira makanzuro ekumaruwa kuti aise zvese zvinodiwa pamagrowth point kuti vemaindastiri nemabhizimusi vakwanise kunosima mari dzavo kunzvimbo idzi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vamunangagwa varumbidza mushakabvu semurwi wehondo yerusununguko, mumiriri wevashandi pamwe nemushandi wehurumende aida kusimudzira vanhu kuti vagare zvakanaka. Vati vaManyonda vakaratidza izvi pakurarama kwavo kwese vachiti vakaita zvirongwa zvakawanda zvekusimudzira vanhu kumaruwa apo vaimirira Buyera North muparamende vachiti hurumende yavo yave kutevedza zvido zvavo nekuvaka maindastri pamwe nekumakwezva kuti aendewo kumaruwa. Vanoti nekuda kwaizvozvo makanzuro ekumaruwa anofanira kuona kuti magrowth points ese ane zvikwanisiro zvinokwezva vemaindastri.
I must call upon rural district councils across the country.
Tinoda kuti makanzuro ekumaruwa kuti aone kuti pave nezvikwanisiro kuti upenyu hwevanhu vedu husimukire.
Vatiwo mari inobva kuhomwe yeDevolution Fund inofanira kushandiswa pamabasa ekusimudzira upenyu hwevanhu. Vakatiwo vanhu vanofanirawo kutsigira hurumende mukusimudzira maruwa nekuvaka kunzvimbo idzi nekuita mabasa anoita kuti vagari veko vawanewo mari yakawanda.
This should motivate more of our people to redirect resources and personal savings.
Izvi zvinofanira kukurudzira veruzhinji kuti vaendese mari yavo kunovaka nekusimudzira maruva edu munyika.
Vatiwo kumaruwa kunoda magetsi kuti kubudirire vachiti ivo pachavo vatove nezvirongwa zvekusimudzira vanhu nekuvawanisa mvura zvakaita sePresidential Borehole Drilling Scheme. Asi mutungamiri wesano rinomira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti vanhu kumaruwa vachiri kurarama upenyu hwepasi izvo zvavasingatarisiri makore anodarika makumana nyika yawana rusununguko.
Hakuna chiri kuitwa kumaruwa, vanhu vazhinji vari kugara vasina mabasa avari kurima. Kwavari kuita kuchiri kwemapizen zvinoita kuti vazhinji vatambure vachishandisa mametodzi ekare kare. Production yavo iri pakisa vachishandisa simba rakawanda. Tinenge tichitarisira kuti tinge tichitanga smart agriculture kumaruwa, tinge tichitanga kuita value addition kumaruwa, tinge tichitanga kupa maopportunities ekushata kumaruwa. Izvi hazvingotaurwe nemuromo chete, zvinoda settlement.
Izvi zvatsigirwa nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira. Dr. Uraya Izembe vati hazvigoni kuti kumaruwa kuine vati hazvigoni kuti kumaruwa kuine budiriro iwo magetsi achitonetsa mumaguta nemadhorobha.
Saka budiriro yacho inenge ichiunzwa nei, nekuti budiriro inodiwa pakusumuka kweindastri. Hino kana vakundikana kupa magetsi kurudzi mumadhorobheni, saka zviri pachena kuti manyepo uganga achitaurwa navamunangagwa, ndo zviripo.
Vamunangagwa vati vamanyonda, munhu akazviziva kuti kutorerwa ivhu zvainge zvisina kunaka, ndosaka vakazotanga basa rekuona kuti ivhu radzoka kuvanhu vari mumasangano anomirira vashandi pamwe nemapato ezvematongerwo enyika. Vamanyonda avo vakazvarwa muna 1934 vakave nhengo yemapato akaita seNational Democratic Party, ZAPU neZANU, uyewo vakambotungamirira sangano reAfrican Trade Union Congress. Pakapera hondo, Vamanyonda vakave mumiriri weBuyera North muparamende, vakaitawo mutevedzeri wegurukota rezvemaindastry, vakazove gavhuna wedunhu reManicaland vasati vaenda pamushandigere. Vamanyonda avo vakashaya nemusi wechitatu chapfuura ndivo vange vave ishe nerutanga uye vasiya vana vana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vanhu vana vakwikwidzana nhasi musarudzo dzekutsvaga seneta wechirume achamirira vanhu vakaremara mudare resenate, zvichitevera kushaya kwevaive seneta vaWatson Cooper muna chikumi wegore rino. Godwin Mangudya anotipa nyaya iyi.
Vana ava ndiva Ishmael Jou, vataurai Kadzviti, vaEdward Super Mundanga pamwe navakuda kwashe Masvinyangwa. Zvichabuda musarudzo idzo dziri kuitwa neveZimbabwe Electoral Commission, zvinotarisirwa kuziviswa nhasi manheru. Vachitsvaga rutsigiro mushure mokudomwa kupinda musarudzo idzi, vana ava vavimbisa kusimudzira vanhu vakaremara kana vachinge vakunda. Vakadzviti vati vakaremara vane nzara uye vanoda kuona vachipiwawo minda nekusimudzirwa munyaya dzeupfumi. Vamasvinyangwa vati mutemo weNational Disability Policy unoda kuvandudzwa vachiti hazvibatsiri kuve nemutemo kana usingatevedzwe. Vatiwo zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana pazvinzvimbo zveutungamiriri, mabasa nezvimwe zvinofanira kutorwa nevanhu vane urema, sezvo vanhu ava vari zvikamu gumi nezvishanu zvevanhu vese vari munyika. Vamwe vavhota musarudzo dzanhasi ndivasimba rashechipindura, vaudza Studio 7 kuti uwandu hwevanhu vanomirira vakaremara muparamende unofanira kuwedzerwa.
Sezvo muno munyika mune madisabilities akasiyana-siyana, akawandisa. Kune mavisual impaired, kune macripled vanofamba nemawheelchairs, kune madeaf, kune maalbino. Saka vanhu vese vavo zvinonesa, zvichida kuti every disability ikwanise kuwana mumiririri. Nokuti wevisual impairment haanganzwisisi wealbinism zvaanoda, haanganzwisisi anofamba newechia zvaanoda. Saka zvaida kuti every disability iwane munhu anoimiririra.
Izvi zvatsigirwa navaliberty lupasha, avo vati urema hwakasiyana, nekudaro panofanira kusarudzwa vanhu vane urema hwakasiyana, kwete kungoramba pachivhoterwa vanhu vane urema hwakafanana.
Kwete kuona vanhu vane urema hwakafanana chete varivo vanopinda mumaelections akadaro, kanzi vanenge vachiuya ipapo, nekuti zvido zvevanhu vakaremara zvinosiyana.
Vana vese vapinda musarudzo dzanhasi vane urema hwakasiyana. VaShow havaone, vakadzviti vane pfari, vamasvinyangwa musope, kwozoti vamundanga vakaremara mutezo kana kuti physical disability. VaJosa Mukumandi avo vavhotawo musarudzo dzanhasi vaudza Studio 7 kuti zvichemo zvavo hazvisi kunatsogadziriswa sematarisiro avo.
Ipapo ndobva nenyaya, nokuti sinzi tangozvarwawo zvichimwe zvedu hapana zvatiri kunyatsonzwisisa zvinhu, kana zvatinonzwisisa kuti zviri kufamba sei. Nokuti sesa nealbinism tine dambudziko rokuti uchingozvarwa kumakliniki kwacho hatiafodi kubhadhara mari idzodzo, kwozoyawo utano hwedu isusu uri panjodzi. Tinoda mishonga yatinoshandisa.
Vati tariro yavo ndeyekuti anenge asarudzwa apa achashanda nesimba kuona kuti zvichemo zvavo zvagadziriswa kuti vakwanise kurarama pasina matambudziko avanotarisana navo. Sarudzo dzanhasi dzaitwa kutsvaga munhu achatora chinzvimbo chakasiyiwa naSenator Watson Cooper avo vakashaya muna chikumi gore rino. Bumbiro remutemo rinopa zvigaro zviviri kuvanhu vakaremara kuti vamirire vamwe vavo mudare resenate. Vaviri ava vanenge vari munhurume nemunhukadzi. Vamwe vanomirira vanhu vakaremara ndisenator Naspa Manyau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutewedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris, vasangana kwenguva diki nemutungamiri weChina vaXi Jinping nhasi mugovera parutivi pemusangano weAsia Pacific Economic Cooperation kuBangkok. Mumwe mushandi wepamuzinda weWhite House ati amai Harris vataura pamusoro pemashoko akakosha akasimbisiswa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden musi wa14 mbudzi pavakasangana navaXi, ekuti panofanirwa kuramba pakavhurwa nzira dzekutaurirana kuitira kufambisa zvine musoro makwikwi ari pakati penyika dzavo. Kuverengwa kwemavhoti kwatanga musarudzo dzine makwikwi akasimba dzemuMalaysia, idzo dzichaburitsa kuti mubatanidzwa wemapato wakambotonga ungadzoka zvakare here mushure mekukundwa kwawo musarudzo makore mana adarika. Vari kuunza shanduko yezvematongerwo enyika vari pasi pemutungamiri webato rinopikisa Anwar Ibrahim vari kutarisirwa kutungamira sarudzo dzemugovera idzi. Asi pane mubatanidzwa mukuru mitatu iri kudawo mavhoti vanoongorora zvematongerwo enyika vachiti zvichabuda zvakaoma kufembera uye zvinogona kuona mibatanidzwa mitsva ichiumbwa kana pasina ane huwandu hunoonekwa muparamende. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Jocelyn Sithole, avo vanoshanda nemadzimai vane mabhizimusi achiri kusimukira. Amai Sithole vari muno muAmerica, umo vari kuwanikwa ivo vachi sangana nemakambani akasiyana siyana nemapazi ehurumende kuti vawane dzidzo yekuti vazokwanisa kupakurirawo mamwe madzimai vari kuZimbabwe. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu amai Sithole. Mungatitsananguro here kuti kana muri kuZimbabwe munenge muchishanda nemadzimai ekupi?
Kana ndiri kuZimbabwe ndinoshanda nemapoka akawanda. Ndinoshanda nemaNGO anouya achinditi ndivabatsire kutraina madzimai ninyaya dzemabhizinesi. Basa rangu zvizhi ndine kunyanya kuita inyaya inonzi training business development. Mapoka akawanda emadzimai angangove ari macooperative, angangove ari masavings clubs, angangove arigori masSMEs associations. Ndiwo mapako andinowanzoshanda nawo akawanda munyika yese. Ndinoshandazve neorganization inonzi CareNet Africa. CareNet Africa is an organization inoita nezveutano muZimbabwe. Saka CareNet Africa yakaona iyo izvo kuti maSMEs hamuna utano hwakanyanya, vanhu vazhinji havana inonzi access kune medical aid nekuti vanhu vashoma vane medical aid muZimbabwe. Kana ndichitarisa metsi dzacho dzatinoone metsi dzacho, only 10% ari covered nemedical aid, kunyanya informal sector nemaSMEs havana kukavha. Kenneth zvayakaita yakagadzira product inoti yemedical aid, inoti vanhu vari muinformal sector nemaSMEs vakwanise kuita access kune mamedical aid nekuita access kune good primary health care. Ndori mebato randinoshanda naro futi zvakanaka. Takamirira futi kusaidzi iro remaSMEs. Takanyanya futi kunangana nenyaya dzemadzimai neUS public relations iyo yakandiunza kuno yanda kutenda zvikuru. Tinoita anonzi magrow your business workshops kumadzimai zvemaentrepreneurs anenge ari muHarare kana kwaMutare kana muAmerican Corners anenge ari munyika imomo tinoshanda futi zvakanyanya nebato iro
makafunga sei kuti mupinde panyaya idzi dzekushanda nemadzimai
nyaya iyoyi yakandibvira kudhara asi yakazonyanya kundibata pandakambogara kuSouth Africa for 10 years ndakaone kwedza ndichishanda neimwe project yandakashanda nayo kuMpumalanga province project iyoyi yanga ine about 10 billion yanga yakanangana nemaSMEs emadzimai kuti vasupply maservices kune project iyoyi tafamba muprovinsi imomo takashaya madzimai vanga vaine ruzivo nekusupply maservices zvirizvo zvakandirwadza nekuti mari yakanga iripo but ndakaona kuti madzimai ava vaishaya kuti vasupply maservices simply because vanga vasina ruzivo vacho vanga vasina kumbotraina vanga vasinazve kana kumboregister mabhizinesi avo ndopandakatanga kuita maresearch angu ndichinoti percentage yemadzimai vanoziva neruzivo rwebhizinesi ndeva percentage yemadzimai vanopindawo matenda mahombe ndeva percentage yemadzimai vanokwanisa kurana mabhizinesi vari pachavo ndeva ndikaona kuti mapercentage acho anga ari badikita izvo ndopandakazoti ini ndaakudzokera kumusha vanhu wee ndinobatsira nyika yangu especially ndakananga nemadzimai kuti ngatisimudze mabhizinesi avo
kune mamwe madzimai akateerera pari zvino zvii zvamungavakurudzira kuti vaite muchitarisa zvamadzidza kuno zvamakadzidza kuSouth Africa nezvavanotarisana nazvo
chekutanga madzimai ngavaregedze kungobata-bata kabhizinesi kese kauya mukatarisa makanangana kuZimbabwe mabhero akauya zvihuta zvikauya chinyi chikauya chese chinenge chiri mufreshon anosiya bhizinesi achimhanyana nacho zvinoroti bhizinesi harifi rakakura ngatidzidze madzimai kuti tatabata bhizinesi ratabata ringangove recatering ringangove rechinyi ngatirambe takasimuka nari ngatirambe takaripusha kusvika radiri kusvika raraita vadzimai vanonyanya kubata-bata number 2 ngatiitei maprograms enu ekuti tibatanidze mari dzedu kuti tikwanise kuona iya inonzi venture capital financing nekuti kunyanya muZimbabwe medu hamuna inonzi ecosystem yeventure capital financing saka zvinorova tofanira kutodzisimudza tega mari dzacho tinokwanisa kudzisimudza kana tabatana mumikando mumacooperative tichisimudzira mabhizinesi edu kuti ngatiite maanonzi maproper accounts ngatidzidze good business practices
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda zvikuru Marvelous tinoimba kuti madzimai ari kudzidzawo zvakawanda kubva muhurukuro yaunotipa mugovera wega wega iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu nhasi tine hurukuro namufundisi Richard Moyo vari kuSouth Africa avo vati aiwa ndine mashoko ekuyambira nekuchenjedza vana veZimbabwe pamusoro pemutambo wemakwikwi enhabvu yepasi rose weWorld Cup ayo ari kutanga mangwana mukata ngatinzwei mufundisi Moyo vachitsanangura
Ya maita zvakanaka zvikuru baba vakandimiri kuti pamukana uno tinoda kuyambira zvikuru vana veZimbabwe chinonzi World Cup iri kutanga mangwana kukata sandira kuyambira zvikuru vana veZimbabwe kuti vashandise mari neuchenjeri vasainyanya kufarisa kupfatsura mari nekuti vanhu vakawanda vacharasha mari vachipfatsura vachidya vachipinda maresitorendi mahotera kana kumanight club kumachisa nyama vachifara nokuona nhabvu vachikoshiwa toda kuyambira zvikuru vana baba namai kuti vazvichengete nekuti tizoti vari kuwana maiwo pamaworld cup ipapa vanoshandisa mafoni kubheta kubheja kudigita zvakasiyana siyana vana babo ndizvozvo kana kupinda muzokutandarira kumaresitorendi mahotera vachidya nokunwa nokugocha vachikoshiwa kuti Christmas inoda zvinozoita kuti mari inozopera vanopesa vakuzorwa nokuwisana mukati medzimba zvinopesa kuti vamwarume vapese vakutengesa dzimba ungozoona vanhu vakudzingwa kana kushaiwa rendi saka ndoda kukurudzira vanhu kuti vazvibate vanabana namai kuti regai kurashika nokurashikirwa nepfuma nokuti World Cup yauya yauya nguva yakaomesesa Christmas New Year kudzoka kumabasa vana kuzvikoro vanoda mabhuku saka ndoda kuti ndikuyambirei zvikuru vanabana namai
chii chasvitsa kuti munge muchipa yambiro iyi mufundisi Moyo
nhau dzakafanana nedzidzi tinogara tichiparidza nezvadzo mukati memakereke uye futi zvakawanda zvatinosangana nazvo mukati mevana vekutenda nevanhu vakasiyana siyana vanonga vachiyokwa tii vachitsvaga rubatsiro saka zvinhu zvakafanana nezvizvi zvakakosha kudzidza nokudzidziswa nokuti hazvizobatsiri kuzopepuka bako mvura yanaya. Saka ndiri kuyambira vana veZimbabwe zvikuru kuti vazvichengete vabate pfuma nenzira yakanaka nokuti vakavarairwa gore rapera vana gore rinouya vanoda mari dzemaschool fees. Vamwe vana vanopinda magrade 1, vamwe vanopinda magrade 7, maform 1, maform 4 nemaform 6, vamwe vanoenda kumakoleji kana kumayunivhesiti nekumakosi akasiyana siyana. Saka kana vabereki vakashandisa mari vasingarangariri ramangwana revana, vanopedzisira vagara uye futi vanopedzisira vakutengesa midziyo nokutengesa misha kana kutengesa zvavainazvo nenhau yokuti vakadya mari. Uye futi zvevamwe vanenge vakaenda kunabvuku vanosvika vakastaka vakazosadzoka. Saka tirokurudzira kuti vanhu vazvibate.
Chii chaita kuti munge muchipa yambiro iyi mufundisi moyo?
Ati kuti vanhu vazobatwa nedepression kana mabp kaupisa vazouya nokushungurudzika. Atiti musafara vanhu, farai but farai muchiziva homwe dzenyu. Regai kuti vana ninga ndai nokuti zvinhu zvinozopinza bopoto mukati meimba nokuti mudzimai achagara chipopota uye futi nevana vazozvizivi. Vanoda chikafu, dambatya, marenda anoda, grocery rinoda kuti uzviraramise wenu nerendi dzinoda. Saka ndokuyambira zvikuru vanhu veZimbabwe achiti vanozotengesa mudziyo kana vachitukano pwe vanotadza kuenda kuzvikoro kana kutadza kuenda kwavaida kuita kuenda kuyunivhesiti mapesera makutengesa mudziyo. Tiri kuonawo vakawanda vachirambana nenhau idzidzi dzekutambisa mari. Saka ndokuyambira uye futi neSouth Africa munoiona inogara ichi vanhu kupira kugore rino havachadi muSouth Africa. Saka vari muSouth Africa vacho, please chengetedzai pamunenge muinapo ipapo, mupasungirire chere pakapuwa mwedzi 6, but chengetedzai kwazvo. Uye futi muwane Christmas yakanaka, nokurambira World Cup musi wa 18 vhiki notevera chinenge Christmas nenyuye yakanaka, muchiwo zvakanaka, mukomborerwa nemhuri dzenyu, tinokudai. Uye futi mufare munashe, tichitifarai.
Saka munoona here veruzhinji vachitambira yambiro yenyu?
Baba wakandimiri genti ndikanzi anenzive ngaanzwe zvinoreva inzwi. Nawe nende kuti zvakafana nembeu, kune mbeu yakakandiwa muvura kanaka, imwe yakandiwa munzira, imwe yakandiwa parukangarawe, imwe yakandiwa mumunzwa. Dzimwe dzichavhungwa kududzira kuti vanhu vakasiyana siyana, vamwe vanhu vanoterera nokuti vanhu vakawanda hongu World Cup iko yakaita vanhu vanotofunga kuita mari yakawanda. Variko vachabudirirawo kuita mari asi vazhinji vachachema chete. Nokuti vachakundikana, vachadliwa, vakadliwa nemari yerendi, vakadliwa nemari yebhazi, vakadliwa nemari yeChristmas, vakapesera kutengesa nemagirosa, vakapesera kutengesa nedzimba nemidziyo. Saka ndauri kuyambirei vana vamwari avo vari muvhu rakanaka vanoteerera, neavo zveve vakawira munzira vanogona kutira ipapo, nokuti kana mari ishinge yavapo vanogona kupenga-penga naita kuti gore rakupera vanopa mabhonasi, vakupenga nemabhonasi vobva vabheta yose kana kugambla yose, vozosara vasina chinhu mangwana vakuchema, zvozosvika pakuzopesera vanhu vakusiyana nokurambana nekuda kwokuti vakatadza kuteerera. Saka kuti kuvanhu vese, vanhu mungatamba zvenyu but tambai munotarira, rangarirai kuti panopera World Cup musi wa 18 December, sange inotevera yacho yeChristmas, inouya yacho New Year. Paranga pachida mari, Christmas inoda mari, New Year inoda mari, vanoda mbatya dzeChristmas nemhuri zvekudya, uye futizve marendi kuenda kuchikoro zvezvinoda izvo. Saka vanhu chenjerai ndatei.
Manga makateerera kuna mufundisi Richard Moyo, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, muchirongwa chedu Our Lives, upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, makundano enhabvu yepasi rose eWorld Cup egore rino ari kutarisirwa kutanga mangwana muQatar, iyo Qatar sasamusha ichitamba neEcuador. Chikwata chekuAfrica chekutanga chichapinda munhandare iSenegal nemusi wemuvhuro, iyo ichasangana neNetherlands. Mukuzeya nezvemakundano aya, tabata muteveri wenhabvu vaBrian Musekiwa, ava vari muno muAmerica vari mudunhu reMaryland.
Tiri kufara tereki kuti mutambo weWorld Cup wazvasvika manje. This is the biggest stage yanga yakamirirwa nemunhu wese, inouya after every 4 years. Saka mutambo ndiri kuona wakadai uri mangange pakuti Qatar ndiyo iri kuhosta, that's the host nation, and has tambotamba muma World Cup before, and poitawo Ecuador inyika yekusouth america inove decent atingati it's a bad team saka right now hapana ani atoziva kuti zvichamira sei but ndikuona ari mangange tichikonsida experience yeukeda versus the host nation hapana host nation yatambo luza mutournament saka ndikuona achitedzerawo zvaachiita mama countries handiyo nechiruza saka ndikuona a draw ichiva the fairest result mangwana
totarisawo mutambo wemande chikwata chekuafrica chekutanga chechange chichipinda mumakundano isenegal ichitamba nenetherlands munoonawo sei mutambo uyu
mutambo uyu mutambo wakaoma for both countries netherlands ma soccer powerhouses senegal inge kuafrica zvayo but mukaona maplayers acho ese anotamba kueurope unoona barcelona PSG Bayern Munich, Chelsea, nemamwe ma European countries. Saka mutambo wokuti ndopadzitarisira kuti Senegal ichati fadzawo isusu vagare kuAfrica by winning. Ndikona ichi winner because yane experience plus also ma African champions. Saka ichimwe wokuti ndikona ichikwanisa kukunda chikwata cheNetherlands.
Zvimwe zvamungadiwo kuti vateereri vazwe kana kunzwisisa pane zviri kuitika ukata
ndida kuti ndingovataurira kuti vangokwanisa kuona mitambo yese vanakidzwe because World Cup inouya after every 4 years and machances ekuti maplayers aya aripo right now anokwanisa kuzodzoka after 4 years kashoma ndisi kuona chunyanzvi Ronaldo naMessi handisi kuvaona achidzoka kuworld cup again after 4 years saka ndikuda kukurudzira vaoni vese kuti vangotora advantage of the tournament it's a one month tournament kana tikwanisa kutora maoff days kana malevhi kana chii kuti vakwanise kuona mutambo because mitambo iri rei haingoi pese pese and also pane a lot of lessons zvichafundwa mukada kuona this world cup inowanzotambwa masummer haitambwi right now in between my leagues and kuda kuzivawo kuti why zvaitwa izvozvo like that is really important kuti vazviita because the host nation kunopisa saka that's the only time yakanaka yekuti vahoste the world cup that time of the year is the first of its kind saka ndikukurudzira kuti vanhu vaone world cup ndenichionawo tikwanise kudii kuzokurukura nezvazvo as the tournament goes on
mutevedzeri wemutambo wenhabvu vabrian musekiwa vari parunhare mumaryland muno muamerica nestudio 7 vachitsanangura pamusoro pemaonero avo pamutambo weworld cup uri kutanga mangwana mukata
yasvika nguva yanga yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino batanai nevoice of america mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya tichazeya nezvevarayiridzi ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye ivo vemudoha tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera musasaririre pamakuwerere aya pano pavoa africa nestudio 7 ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeworld cup
sezvo nguva yedu yapera regai tichimbotarisa misoro yenhau dzanhasi gamba renyika vakenneth vhundukai manyonda avo vakashaya svondo rapfuura varadzikwa panzvimbo inovigwa magamba enyika yenational heroes yekamuharare vanhu vana vanokwikwidzana musarudzo dzekutsvaga seneta vechirume achamirira vanhu vakaremara mudare resenete mitambo yenhabvu yeWorld Cup 2022 yotarisirwa kutanga mangwana Ecuador ichitamba neQatar. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 19 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa abophe abantwana besikolo abangamachumi phose amane kobulawayo abatholakale beganga kwenye indlu benatha utshwala njalo besenza okocansi. Kuqhutshwe ukhetho lwe-by-election olokudinga umeli wabagogekileyo kudale lesenethi namuhla. Iyaqala imidlalo ye-FIFA Soccer World Cup kusasa. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapolisa kobulawayo athi abophe abantwana besikolo abangamachumi phose amane 39 izolo abatholakale besemcimbini obizwa ngokuthi ivuzu party kwenye indlu eKhumalo. Lapho bekunathwa khona kusenziwa yonke imithanithani yokuganga. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyathi wazise namuhla ukuthi abasolwa laba bafunda esikolo ezichiyeneyo kobulawayo. Uthi bekulotshwala bomkhaka wewhisky emcimbini lo igwayi kanye lamakhondom asebenzileyo langasebenzanga. Okuveza sobala ukuthi bekusenziwa ezocansi. Imicimbi enje isinsakavukela eZimbabwe lapho abasakhulayo abahlangana khona besebenzisa okudakayo njalo besiya emacansini. Abanye bacina sebebamba imikhuhlane engelaphekiyo. Kuqhutshwe ukhetho lwe-by-election namuhla olokudinga umeli wabantu abagogekileyo kudale lesenethi ozathatha isikhundla esatshiywa ngumnumzana Watson Cooper yena obhubhe ngoNhlangula. Ukhetho lolu belulawulwa yiZimbabwe Electoral Commission njengazo zonke inketho. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Ukhetho lolu luqhutshelwe eHarare International Conference Center HICC njalo abancindise kulo babalisa umnumzana Guda Washe Masinyangwa, umnumzana Taurai Kadziti, umnumzana Edward Mundanga kanye lomnumzana Ishmael Nzowo. Abane laba baqale badinga usekelo ngokuzethula phambi kwabanye babo abavotayo besitsho ukuthi bangobani lokuthi kuyini abaza kwenzela abantu abagogekileyo bengakhethwa. Bonke bathembise ukusebenza gadalala ukuze bathuthukise impilo zabaphila lezimo zobugoga ezishiyeneyo. Umnumzana Libert Luphahla olwela amalungelo abagogekileyo uthi kuqakathekile ukuba abagogekileyo ababe nabameli abafikisa izikhalazo ephalamende.
Abantu banikezwe isikhathi esokuthi bachasiselwe ukuthi kunokwenzakalayo ma kusenziwa ukhetho lolu. Imigomo nembandela, isingathi ngama terms and conditions,
isisekelo sombuso sipha abantu abagogekileyo ilungelo lokuba nabameli ababili edayele eParliamente. Omunye wabo okhona nguSenator Nasta Manyawu, omunye othi ukuqakathekile ukuba abagogekileyo babe nabameli abazafikisa izikhalazo zabo kuhulumende. Nkosikazi Samantha Sibanda.
So ukuthi umuntu okhubazekileyo abe khona kuParliament kuyatshengisa njalo idiversity esilayo kumbe ukutshiyana kwabantu esiyikho khona.
Impumela yalolu khetho izakwethulwa yiloba nini. Ngolunye udaba lwehlukeleyo, iqhawe lesizwe umnumzana Kenneth Manyonda ubekiwe eNational Heroes Acre namhla. UManyonda ubhubhe kunsukwana ezedluleyo eseneminyaka yokuzalwa engamashumi phose ayisishiyagalolunye 88. Waphatha izikhundla ezitshiyeneyo ezigoqela esokuba ngumeli weBuyera edayela ePhalamende ngemva kokunqoba owayekhokhela ibandla le-MDC osowatshonayo umnumzana Morgan Tswangirai kukhetho luka-2000. Waba ngusibalukhulu wesiqintini seManicaland njalo waba ngumsekeli kamphathi Ntambo wezamabhizimusi. Ngesikhathi ebhubha uwesephethe isihlalo sobuduna enguChief Nerutanga. Ekhuluma emngcwabeni, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uManyonda wafundisa abaningi ukuba kuqakathekile ukuvusela indawo zemaphandleni, ekhuthaza amakhansili emakhaya ukuba enze kube le ntuthuko endaweni zama-growth point.
Ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo lala ngokuthula qawe lamaqawe.
UManyonda wake wahlala ejele ebotshwe nguhulumende ka-Ian Smith ngenxa yokuphatheka kunhlelo zokugqugquzela uzibuse wabensundu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe.
Kuhlelo lwemaphandleni namuhla, lanxa izulu seliqalile ukuna endaweni eziningi zelizwe, ezinye izakhamizi ezansi yamaNdebeleni zikhala ngokudula kwenhlanyelo, kanti njalo zithi izifuyo zokulimisa zisacake kakhulu. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Sokulamaviki amabili izulu liqale ukuna endaweni zelizwe ezithiyeneyo okugoqele eMathabeleni South. Lokhu sekulethe ithemba ebantwini abaningi abakhulekela ukuthi liqhubeke lisina kuhle ukuze balime batshaye inala. Kodwa abanye bathi udaba lokudula kwenhlanelo kanye lokucaka kwezifuyo zokulimisa kuzabaphazamisa bephuze ukulima. UNkosikazi Matilda Dube owevokola eNsiza South uthi bathembele kunhlanelo evela kuhulumende, yona athi kabakayitholi.
Abantu siyakwekweretsha inhlanyelo abantu abakayitholi. Okokuthi ngayinhlanyelo bakithi yeqalayo ukutholakala kwezinto abantu babhebe befaka inhlanyelo eqondileyo phansi.
Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esitezi eWilonke kwana North uthi bona sebeyitholile inhlanyelo evela uhulumende kodwa ibelutshwane kakhulu.
Kanti 2 kg yona wona amagodi wona la begejwe ngabantu yenelayini kayeneli, yilo uhluphe esihlangana lalo ngoba le ethengwayo iyadula okumangalisayo, isukela ku-$30 kusiya kubo-$41 i-10 kg.
Isakhamuzi semawane kuwa-13 eGwanda umnumzana Gabriel Moyo uthi ngaphandle kodubo lwenhlanyelo izifuyo kumele balime ngazo ziyacuba.
Izifuyo zicakile mani lokuthi ya ngapho kuthi okuyindima okuncane okukodwa sukhululo okuyindima okuncane nje upho kuqhuba njalo lokutshisa eyi kuyatshisa emini kuyatshisa.
Amazwi kaMoyo agcizelelwe ngumnumzana Tobias Vanda isakhamuzi sefumuke kuwa-17 eGwanda South laye okhala ngezifuyo.
Qalile ukulima kuhle sibili kodwa inkinga esilazo inkinga zokuthi izifuyo azikaqini kangako. Le nhlanyelo nje siyitholile enyana, abanye kabayitholanga.
Lanxa uhulumende sithi le nhlanyelo kumele iphiwe iloba ngubani ungelabandlululo, umnumzana Thembani Sibanda wesengezane ward 14 uthi kule nketho yabetshabi ekwabuyeni kwenhlanyelo le.
Into khona sicela lisikhole senhlanyelo osobhuku labo iregister ikhona, hayi khona ukuthi kuthiwa abantu ababhalwanga. Abantu bayekela ukubhalwa njani bona behlala khonapho?
UNkosikazi Phathiswa Nkalo esilikwe kwana North uthi udubo lwenhlanyelo lulakho ukudala isivuno esiphansi.
Abantu bebengelanhlanyelo uyabona nje indlela abaxokozela ngayo ukuthi badinga inhlanyelo bayafisa ukulima abantu bakamlimi. Kodwa inhlanyelo ayikho, inhlanyelo iyadura.
Ya ke nogatsha lwezokulima belusipha umuzi ngamunye inhlanyelo yomumbu elesisindo samakilogram alitshumi kanye lemvundiso lenhlanyelo yamabele. Lonyaka inhlanyelo ibikwa iza kwabiwa kukhangelwe umumbu womkhathi kundawo ngendawo. Iningi eMatabeleland South likhuthaza ukuthi lilima amabele ngoba lo mdlubulo ungatholi izulu elincane. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sicubula udaba lokudlwengulwa kwabantwana kulandela ukutholakala kwabanye abaleminyaka ephansi kwelitshumi bekhulelwe. Kambe kungenziwani ukwenqabela lokho?
Mina igama lami nginguNikwe Mtanda, ukhansela kaward 10 eMtumbane koBulawayo. Sithatheke ngihlabi, ngiphatheke kabi nje umphathi njengobukhokheli obukhona esigabeni okwendaba lezo ezikhona womntwana ole 9 years okhweleyo kathesi njengoba sikhuluma nje sebelethile. Ukuphathe kakhulu umuntu ongubaba ongumzali wakhe. Okuyenza ukuthi usuka ukudisturbe kakhulu engqondweni ukuthi akusela muntu wokutrusta ngomntwana oyintombazane. And into ebuhlungu yikuthi ubaba angaze ahambe ejele kumbe ngaze phiwe isijezi sesinganani, but umntwana sokumphambanisile umzimba wakhe and sokumphambanisile impilo yakhe. And umntwana ole 9 years akakwazi ukuthi kuyindlela kahle kahle kwenzakalayo. Akhuluma ngomntwana le 9 years ukuthi sekumele ukuthi ahlale phansi amunyise umntwana. Umntwana okhangela omunye umntwana. Angiboni even mental, I think umntwana vele kuhle kumdisturb. Umntwana lo usengenile kuma-social media, ugcwele yonke indawo. Yisithi isikolo angabuyela efunda kiso. Sezaba yihlekisa phakathi kwabanye because anti sikuthwala ngendlela etshiyeneyo.
Kambe lokho singathi zindaba ezizwakala zivelela kude kuphela kumbe kutsho ukuthi ingqenguphi umzali kumele aqaphele?
Yindaba yokuthi vele akusela muntu omtrustayo. Uyabona nxa usazizwela kathana uthikumbi, but le yindaba eyenzakalayo eyenzakale kwelethi lizwe. Mina ke lo msebenzi wethu kwesinye isikhathi hamba silabantwana abangamantombazana, ulabantwana abangamantombazana, ulabantwana abangabafana, uloba bangikhaya. So at the end of the day vele awusakhululeki, usuhlala uyecile uzibuza ukuthi kambe kungabe kuyini okwenzakaleyo. Umakhelwane naye ungaze umbone engani kumbe uyalunguza endlini. Vele kawusakhululekanga, akusela kutrusta muntu. Yiloba ngukhulu, ngumalume, ngugini baba.
Sikhuluma nje kuyini okwenzakalayo khona ngapho emawadini akoBulawayo kumbe kwezempilakahle ezibhedlela ngamantombazana asakhulayo.
Khuluma nje so ewadini yami komntwana ole 14 years orejiweyo evela esikolo khona eMtumbane. Kubangelwa yikuthi ukuswela. Umntwana ufunda esikolo esikhatshana, uyaquma andlela endaweni engani liganga. Umzali kakwanisa ukuthi amnakekele and abantwana laba ngabantwana babomama abangasesebancane angathi maybe ngama-young mothers.
Kuyini okungenziwa kumbe singathi nguhulumende kumbe ngabezomthetho ukuthi benqabele ukuthi lokho kwenzakale futhi?
I-government engakungenela ukuthi kube lama-awareness akhona from ebantwaneni abancane. So kube lokufundiswa, hayi lokhane sasikwenza kudala ukuthi hayi akumelanga uhane lo muntu kumbe ubaba umuntu ongumfana akumelanga kubani. Umuntu atshelwe ukuthi ungabona ubanjwa kumbe umuntu edlala nawe ngendlela enje engayifiyo gijima uyetshela abazali. Uteacher esikole ungambona ekubamba kumbe ekwenzela kanje, gijima utshela abazali. Ungabona ubhuti wakho umfoweni ekwenzela kanje, gijima utshela abazali. Asingabi ngabazali labana
esiba too hard ebantwaneni ukuthi abantwana besusane asike ngabazali esikwanisa ukuxoxisana esivumela abantwana ukuthi ube kwazi okumhluphayo ucheck umntana wakho ukuthi konke kungabe kuright yini ngoba okwakuthesi abazali yithi esesingama enemies abantwana especially umntwana oyintombazane lo mzali ongubaba sethina njengabomama lathi legovernment sokumele ukuthi sibambisane nini ungamelela ukuthi omunye umntwana azabuya kufundisele ngoba kusebenzele wakho umntwana.
Lo ngukansila Sinikiwe Mutanda oka Warren Entumbane uBulawayo njalo engumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle kuleyo kansili. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo lunye oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Sibongeke uSithandekile siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZim Imbokodo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukwamukela ehlelweni umsakazi. Angizingelele kuwe mphinde ngingelele la kubalaleli bomsakazi wakho.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala ukuthi sibone abantwana abancane kangaka sekuthiwa bazithwele.
Ngiyabonga kakhulu umsakazi. Ngiyabonga kakhulu la kubalaleli bomsakazi wakho. Sengathi lokho esikubona kusenzeka kungaba khona izindlela zokuthi kukhuzwe. Kukhuzwe awukhuzwe lo mkhuba omubi kangaka. Angeke kwenze ukuthi sibe lezingane ziba lezingane ngendlela embi kangaka zisetshenziswa ngobaba. Ngiyabonga.
Abanye bathi kungaba kuyimithi ebangela ukuthi abantu beselisa benze isihluku esingaka. Uyavumelana yini lakho lokho?
Emsakazi, vele into ebuya engqondweni ukuqala nxa usiza ukuthi kulomuntu ongubaba okhulileyo ongaba leminyaka engamachumi amane kumbe amahlanu usiya phezulu obamba iganyavu umntwana oleminyaka engakadluli kwelithumi. Okufikayo nje kakhulu emqondweni yikho konokuthi mhlawumbe umuntu ongubaba usuke mhlawumbe esenza okunye okuqondane lemithi. Mina ngisiphinde ngisole kakhulu abantu laba abemimoya abaprofiti lezinyanga abatshela abantu abangobaba ukuthi ma ungabamba umntwana omncane ulalela umntwana omncane ungubaba kuzakwenzeka ukuthi lokuthi lokuthi mhlawumbe uzaqina ungubaba kumbe mhlawumbe uzanotha kumbe kuzokwenzeka ukuthi kumele ukuthi kumishwe lakhona lokho ngoba nxa umuntu ezathi ungumelaphi wendabuko kumbe ungumprofiti atshela umuntu ongubaba ukuthi kumele ayekwenza ukuganga okunjalo ukuze kwenzeke ukuthi kuvele sokusukunqele khona ngoba asikho esinye isizathu esibambekayo singasicabanga ukuthi ubaba usuye ejabulani ngokuthi alale lo mntwana omncane azafika esigabeni sokuthi amkhulelise. Njalo imkhuba engcilele ngisola kakhulu bona la abantu abazinyanga kumbe abaprofiti abalaphayo ababatshelayo baba ukuthi hayi uma ume ufuna ukuthi kube nje kumbe ufuna ukuthi qine njengoba baba kumbe ufuna ukuthi usibaya sikhule kumele uthi wenze ukuthi lokuthi okunje emntwaneni omncane. Kungaba kakhulu impela isizathu esenza sibone kusenzeka izinto ezinje ngoba hayi asikho sempela isizathu esibambekayo esingenza umuntu ongubaba enza into engamanyala kangaka phezulu komntwana omncane. Lakhona kompela siyafisa ukuye kubheka usiswe impela ikakhulu laba ababhekene abantu abalaphayo ngokwendabuko kumbe abalapha ngokwezinkolo ukuthi nxa kulezi nhlangothi ezinjalo ezikwazi ukubhekela ukuthi ke kukhulunywe labo ukuthi uma kuyukuthi kukhona abakulayela obaba ukuthi nxa bekwenza kuzakwenzeka ukuthi ezimpilweni zabo ke kubhekelwe impela kukhulunyiswane labo ngoba angisiboni ukuthi kulungile ukuthi sizathi siphila singabantu emhlabeni siphile sesabuse siyabe sibona izingane zizala izingane ngenxa yabobaba abenza izinto ezimbi ebantwaneni.
Zona izigwebo ezifakelwa abantu abadlwengula abantwana abancane kangaka ubona ngani kumele zikhuphuke yini?
Emsakaza ngiqala ngokuthi sibonge amandla kaNkuluNkulu ukuthi kukhonakala ukuthi umntwana lowo bese UBH ahlukane imizimba ihlukane kuye nomntana wakhe omkhululekileyo bese lokho sibamba amaphapho sizibuza ukuthi kuzohamba njani kumbe umntwana uzokhuleka kahle kodwa siyabonga ukuthi ugcine ekhululekile. Endaweni esikhuluma ngayo lapha eyokuthi sesibona abantwana sizwa ngapha la ngapha omunye ngapha umntwana le 8 years la uzithwele omunye ngapha le 9 years sebelethe umntwana mina vele kakhulu ngizofaka insono kubo baba ukuthi kanti kwenzakalani ngabo baba yini ubaba ayibone umntwaneni ongaka ngisiphinde sizivuza ukuthi obaba vele kade bevele bekwenza yini lokho ebantwaneni kodwa abantwana bebengakhulelwa na sesibona mhlamba abantwana njengoba sebekhula sokuyizinto abazidlayo manje sezibenza bele minyaka emincane ukuthi umntwana abekwazi ukuthi akhulelwa thwala umntwana esilaye ngumntwana ngisibuza umbuzo ukuthi obaba kade bevele bekwenza yini lokho ebantwaneni kodwa bekungavezakali ngoba abantwana kade bengazithwali njalo nxa obaba sibe lezibindi zokuthi benze izinto ezisabeka kangaka ebantwaneni abangaka sithi ngobaba nxa kwenze njani ukhona ubaba kambe ongathatha umntwana ongaka abone umuntu wesifazane ongazijabulisa ngaye ngokocansi kuvele nje khona umbuzo mpela ngisawubhekisa la kubo baba ngisafisa ukuza ukuthi kusuka kwenze njani kutheni singomama sethukile kanti kungani obaba labo nxa befuna ukubamba abayiganya vule abayibambayo bengabamba abantu abadala bebamba abantwana mhlawumbe kulesinye isizathu esingemva kokuthi kungani kubanjwa bona abantwana kulokuthi kubanjwe phela abantu abadala abakhulileyo
lo ke bekungunkosazana Victress Mathuthu ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilani.
Siyabonga Chris. Umncintiswano wezizwe zomhlaba weFIFA World Cup 2022 uyaqala kusasa kwele Qatar. Abalandeli benguqu eZimbabwe besithi bayimelele ngabomvu limidlalo. Kubika uJoseph Njanji.
Umncintiswano lo uzasungulwa ngomdlalo wesibaya sikagroup A ophakathi kweQatar le-Ecuador enkundleni ye-Al Bayt. Lo yiwo wodwa umdlalo okhona kusasa ngomvulo kule midlalo emithathu. Iqembu leSenegal lizadibana leNetherlands kumdlalo wesibili okwagroup A ngosuku lunye kuzancikelana njalo amaqembu akwesibaya sikagroup B abalisayele England lona elizabhuqana le-Iran ukuthi ele-United States of America liqoqozane lele-Wales. Izwekazi le-Africa limelwa ngamaqembu amahlanu ku-World Cup abalisayele Senegal, Cameroon, Ghana, Morocco kanye leTunisia. Abalandeli benguqu eZimbabwe bathi bazadanela kula maqembu njengoba iqembu lama-Warriors lingekho ku-World Cup le. Kodwa abanye bathi basekela amazwe aphetheyo ala badlali abenza izimanga afana neBrazil, France, Germany lamanye. Abasekela amaqembu athiyeniyo bathi badane kakhulu ngoba abanye abadlali abazintshantshu abafana nomgadli weSenegal odlalela iqembu lakwele-Germany ele-Bayern Munich, uSadio Mane kanye loChristopher Nkunku bengasoze bebe khona kule midlalo ngoba belimele umla ndelewe nkuqu Emmanuel Spanda uthi udane kakhulu nokulimala kwababili lapha.
Mazo ulimela unkuqu yi downgrading of his career because he World Cup ibiya kawani in 4 years and ofuthi ama players abe ikhangelele. And as isikhuluma ngo Sadio Mane obviously like kula manye ama players umela step up ku Senegal maybe sesikhuluma bo Ismaila Sarr but then still abakho kulani quality.
Udlalela iqembu elikusigaba seBulawayo Province Division 2 eleToronto uPrince Mpofu laye uthi bekhangelele ukuba uNkunku uzakwenza izimanga kumncintiswano walonyaka ngemva kokudlala kuhle kuqembu le-RB Leipzig eminyakeni yedluleyo.
Amaplayers njengabo Griezmann abakho kuform ongayikompare lekaNkunku current. Then uMane obviously akwazi second best player in the world so vele imisi yakhe ibig ama-headlines la ukuthi uMane kakho.
Omunye njalo umdlali weNkunku uBrandon Chuma yena uthi ukulimala kwabadlali abakade bekhangelelwe ngabaningi kuza kupha ithuba abanye abadlali ukuba bebonakale.
Eminyakeni edlulileyo sijayise ukubana kuye la ma-new players, ma-new names ebesivele singawazi before but sibe sesithi after i-World Cup kuzothiba namanye amabili sibile siwarecognizer esathi sikhuluma ngawo.
Umlungisi Mpofu odlalela iqembu le-East Rovers yena uthi kulabanye abadlali abanjengomane okuzavele kuzikhanyele nje ukuba ngabakho loba indawo yakhe isithethwe ngomunye umdlali.
Ngokubona kwami ku-World Cup ukushota kwaSadio Mane imisi enkulu kakhulu.
Uyitayi Pablo Mpofu uthi yena umkhathazi kwilimala kwabanye abadlali ngoba yena owakhe amthandayo uLionel Messi ekhona.
UMessi uyathatha kathesi vakathesi vele uyenza amanga vele ufuna ukuziverify ukuthi ungubani ngoba i-last World Cup yakhe le.
abanye abadlali abalodumo abangasoze bephatheke kunidlalo yeWorld Cup loba nje amazwe yabo ingxenye yalomncintiswano babalisa uPaul Pogba kanye loNgolo Kanté abeFrance, uDiogo Jota owasePortugal kanye loRhys James owaseNgilandi. Ngiyimbele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sizigqibe ngohlelo abaculi bethu. Namuhla sileqembu le-African Sound Collection lona eselethu leidlalatelalo lesithathu. Iqembu leli licula likwele South Africa kodwa litabuka eCholocho esigabeni seChakabanda. Nangu umholi weqembu umlangatheli Ncube.
Sanibonani lonke, ngizothanda ukubingelela umsakazi nabalaleli emakhaya. Sithini njani lonke, thina siyaphila. Mayelana nedlalada lethu leli elithi ungulungela, kusho ukuthi sikompoze ama-message yangkhona ngendaba yabantu bakithi. Ngoba nje sisuka siwela kwele South Africa, izinkinga esihlangana nazo kungulungela.
Idlalade leli lilengoma ezigoqela ethi Mfundisi, Ramasedi, Isipho, Unembeza, kanye lethi Samuela. Abangathanda ukuthenga umculo kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Abantwini abafuna ukuthenga umculo wethu, umculo wethu uyatholakala kakhulu kuma-social media, Facebook, naku-YouTube. Laphana sithola uyangena ngegama elithi African Sound Collection. Kusho ukuthi futhi ngiyatholakala futhi nakule number ethi 0746395322, 0746395322.
Abalandeli ke ubachiyela wapha amazwi?
Kubalandeli bonke abasithandayo ngiyalifisela inhlanhla lapho likhona, nokuthi sicela nisisapote kakhulu. Ingoma zethu zidlalwa indawo zonke. Oyabefuna nje ukuthi mhlawumbe ezithole, uyazithola kulezo namba engizibizileyo. Nginibongela ngithi uNkulunkulu ebe nani lonke lapho likhona.
bacula ke kamnandi lapho abafana be-African Sound Collection besigqibela uhlelo lwethu siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa abophe abantwana besikolo abangamashumi phose amane kobulawayo abatholakale beganga kwenye indlu benatha utshwala njalo besenza okocansi. Kuqhutshwe ukhetho lwe-by-election olokudinga umeli kwabagogekileyo kusenethi namuhla. Kanti ke iyaqala imidlalo ye-FIFA Soccer World Cup kwele Qatar kusasa. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.